manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 16 2022 makatirira ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi pakakuvara imwe nhengo yedare reparamende. VMDCT neCCC vokandirana makobvu nematete panyaya yava job scala nevamwe vakasungwa kunyatsime vari muchikurubhi. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup semifinals nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi. Zvinonzi vanhu vaviri kusanganisira nhengo yeparamende inomirira Nkulumane mudare reparamende vaulutsa kapulu vakuvara vachitsvaga rutsigiro muward 2 muchaitwa sarudzo dzemabi elections. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vachangopinda munyika kubva kuMozambique vakati tibate mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalos Ziva kuti tinzwe zvaitika.
ZANU-PF yaenda kunoreta pana pane meeting yepati pedu nemamobilize edu kuward 2 kumatopo vane futi vatiri kunzwa kuti kune mota yanga ine masika ezanu yemashonal central province iyo yanga akatakura matsaka ari kunzi abva kubulawayo kukonzeresa mhirizhonga nekuti vakudistrata nekuti vari kutarisira vanoziva kumatopo saka vadzokera kunyatse violence mhirizhonga kuti vakuwedze vanhu kampeni yedu inoshanhlamulo ikakuwara member of parliament vaonarable kapulu vakuwara nevamwe vari kunzi vatorwa saka tiri kutaa kuti titsveke vanhu vedu tizive kuti ndaanani vatorwa uye vaendeswa kupi nenyaya yekuti inyaya yekuti wara saka tiri kucollecta information because zvaitika izvezvi kutingoissua full statement idzuva risati radoka.
Vati vazivisa here mapurisa kana kuti ndo zvamuri kuronga kuita?
Ndo zvati kuronga kuita nenyaya yekuti zvaitika izvezvi manje manje saka taestimata kuti titange kuita recovery yevanhu vetu vatorwa then totienda kumapurisa kuti tihure kese nekuti nyayi inyaya yatingatarisiri mubielection asi ZANU-PF vanga vachitaura nyaya dzekuti vari kuda pisa asi musarudzo vatiri kuona zvebielection vaakutanga kushandisa mhirizhonga.
Tanzwawo vamunangagwa vachinyora mubepanhau resande mero kuti vari kuda runyararo saka handizvo zviri kuitika izvo.
Zviri kuratidza tamunangagwa vamutaura chimwe chinhu masikati vonoita chimwe chinhu manheru ndodambudziko ratinosangana naro munyika nekuti vanhu vezanu havaitaita violence vasina kuita instruction tangaina kuchitungidza pakaita violence kugoko kwakaita violence kumanikarendi kwakaita violence hakuri kuratidza kuti thepetent dimetness and the in-court meeting with Ramnanga Gwaka Kambo Kuta, but it has condemned violence against the offense.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalos Ziva vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanyora mbepanhau resendimeo nhasi kuti vari kuda kuti mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act uvandudzwe vachiti mamwe masangano aya ari kushandiswa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati izvi zvinofanira kuitwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa nekuti mamwe masangano aya anokanganisa zvikuru nyaya dzezvematongerwo enyika nekupindira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Crisis in Zimbabwe Coalition nemasangano mazhinji atinomirira hatisi kunyanya kushamisika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa. Tagara tichizviziva kuti gwaro iri reTVO Amendment Bill harina chakanaka chariri kuunza, uyezve harina chikonzero chinobatika chariri kuunzirwa, asi rangogara bedzi iri nzira yekuda kuvhara masangano anozvimirira anomirira kodzero dzevanhu munyika, uyezve ragara iri nzira yekuda kuti hurumende isava nevamwe vanombovatsiira kana vanovaonesa pavari kukanganisa.
Ko sei muchidaro vaMutasa?
Vari kuda kuti panyararwe ivongoita sezvavanoda, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora mitemo yenyika, uyezve uyere vechikura. Saka isu semapato akazvimirira, masangano akazvimirira, tisu tinotenderwa nemutemo kuti tipote tichivadzora nekuvarakidza pavari kukanganisa, zvinova ndezvavasingadi. Asi kunyange zvakadaro, gwaro iri richakanganisa zvinhu zvakanyanyisa, nekuti nyika yose ichaonekwa pasi rose kuti inyika isina kutonga kwejekerere kwakanaka, haina demokrasi, ibanana republic. Izvo zvinotikanganisa kunyange neupfumi kana nekutariswawo kwatinoitwa pasi rose.
Asi kavaMnangagwa vari kuti vemasangano akazvimirira oga vari kutokanganisa zvinhu munyika, vamwe vavo vachiti vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandiswa nehurumende dzekunze.
Hakuna zvakadaro. VaMnangagwa samutungamiri wenyika ndivo vanotarisirwa kuti vaite uphold constitution yedu yenyika, bumbiro remutemo wenyika riri mumaoko avo. Mubumbiro remutemo wenyika ndo munonzi munhu wese zvake munyika muno anekodzero dzekuparticipata kana dzekupinda mune zvematongerwo enyika. Munhu wese kana mapato masangano ati zvavo akazvimirira vanotenderwa neSection 67 yeConstitution yedu kuti vaite zvematongerwo enyika. Hakuna akaberekwa achinzi ava ndovanoita zvematongerwo enyika ndovemapoliticians.
Vanomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri webato ravo vaDouglas Monzora vachasvitsa nyaya yekusungwa kwemiriri wedzengeza West mudare reparamende vaJob Scaler nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole nevamwe kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuuya paine kukandirana makobvu dematete pakati peMDCT neTCCC pakuti vaMonzora vakaona here vaScaler neZuro kuChikurubhi sezvavari kutaura. Gweta ravaScaler vaFreddy Masarirevu vanoti vaScaler vakapika kuti havaida kuona vaMonzora, asi vaDube vanoti handichokwadi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMonzora ndivo pamutemo mukuru kana kuti mutungamiriri wemapato ese ari muopposition, including an independent MP kana vachiopoza hurumende, zvanga zviri mune zvakanaka kuti vange vachinoona vasikana kuti vanzwe zvavari kuchema nazvo senhengo yedare reparamendi.
Asika gweta ravasikala riri kuti vaviri ava havana kumbobvira vaonana.
Vasikala vakaona tiri kunzwisisa nekuti vakaonekwa nevanhu vedu vanga vaina munzira. Vakaonekwa nevaspokesperson wavo kubvira maspeni kusvika kunguva dzekumakutatu kumatovu. Isusu sebato remdct namunzira vakazopinda nahwani masikati vamwe vese vabuda. Kubva nahwani kunosvika nafuu manheru vamunzira vanga vaina vasikana kujere ikoko. Hakuna munhu akauya kuzoona vasikana nenguva idzodzo. Ende mutemo uripo ndewekuti kunoita zvinenge zvichidiwa nemunhu akasungwa ipapo.
Ko, pane umbowo here wekuti vaviri ava vakasangana vadhube?
Vamunzira navasikala havana kuda kuita zvemapikicha, havana kuita zvemavhidhiyo. Vangoda kuti vataurirane vari vega nekuti nyaya iyi haisi yekuonekwa kwavamunzira kuti vaona sikana kana kuti yezvimwe. Ingori nyaya yekuti vamunzira vanyatsokunzwisisa chaizvo chaizvo nekuapprecieta kuti vasikana vari kutambudzika sei, chicha chavanofungidzira kuti ndo chingangodaro chakakonzera kuti vange vachishungurudzwa kusvika pavasikana.
Mushure mekusangana vamunzira vari kuronga kuita sei kuti vasikana vacho vaburitswe mujeri?
Vamunzira vanzwa zvese izvozvo semutungamiriri wemapato anopikisa hurumende. Vachazosimudzira nyaya yacho nenzira dzese dziri musinda mavo semutungamiri iyoyo kuburikidza nekuita izvozvo kupalamendi kana kuona vari kutonga maministers vacho anyange president chaiye zvematare kana kuti zvezvinhu zvemutemo zvenyika makurukota ese avanogona kuona vanogona kuzosimudzira nyaya iyoyo.
Mutauriri webato rinopikisa remdct vaWitness Dube vari panhare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Munyika muno taita dambudziko remaswai painai politician vana Monzora vari kuda kubuda achizviita kunge vari authentic mustrug yedemokrasi. Vatikuona nezvekuti varida kushandisa kusungwa kwevanhu nekukwadzwa nekumisikita kuri kuita members of parliament honorable Solo naonorable Scala nedinyasime 16 vachitora majournalists vachiita meeting for the world and meeting for matapi venhau vachivaudza kwaenda kunoona vasikala. Vasikala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzaana mdc nenyaya dzezanu. Ivo vanomira nebato ravo reCCC asi vamunzira vari pakuita weaponize and carry nyaya yekukuwadzira nekushungurudza kuita vanhu iti very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza inii muchitsvagalanda.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeri ava?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navatapisa semukuru wedu vachitaura kuti kunzwa kuti mapolitician emgtn vachitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi vawana zvavanoona netaka vaitenda vatamisa neofe department yeCCC neruzhinji remazimbabwe ari kudiaspora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyatsimi vawane assistance. Izvi hazviiti kuti vanhu vatsvage limelight vachitsvaga majournalist, inyaya dzinoita kuti wane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatikuona but tinoaziva ndomaitiro avo dhanotontenkidhanogeni isu tinomirira chokwadi ikenot access politically from the victimization of our members. Ndozvatikuona ndosaka mutauriri wavo vaadvocate pres vazotaura kuti mazimbabweans majournalist nenyika yese mutaita mislead by this strike inat politician vari vakuita opposition to the opposition vachipa fake news dzekutovaona vasikala.
Ko, sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamunzora vachikwanisa kuenda vasiziva?
Vasikala havana kuona nyati kune mutemo wezanu nemutemo wethe rest of us. Ndosaka vana munzora vari pato zanu vakabvumidzwa kuti vapinde kuchikurupi even agenesi win of Honorable Kalan, of Honorable Coach Tole.
Mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaAustralos Ziva vari parunhare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuNigeria vanoti vachapigisa mutongo wakapiwa nedare wekuti Nnamdi Kanu uyo anorwira kuti nyika iyi ipatsanurwe aburiswe mujeri. Dare rakati Kanu akaita zvekupambwa kubva kuKenya kwainge aenda kunopotera. Britain inoti haina chivimbo chekuti Russia icharamba ichikwanisa kugadzira zvombo zvekurwisa Ukraine. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo zvemuchadenga zvinodarika makumi masere muUkraine neRussia mazuva adarika aya. Tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Emmanuel Gasa, Executive Director of the AIDS and Arts Foundation, Nofara School, Kuitanupa Chirongwa.
Mukoma Emmanuel, tirikunzwa kuti pane zvirongwa zvamuri kuita kubatsirawo vechidiki munharaunda dzakasiyana siyana, zvinosanganisira kupa mafuta kune vane usope. Mukatizoti zviri kufamba sei pachirongwa ichochi?
Zimbabwe, chakaona zvakakodzera kuti in areas of internal displacement, ma areas asina kunyanyo fokaswa nemazvo nezvakawandisa. Saka isusu takazviita kuti tito nedonzo rekuti tibatsiridze kuma areas of displacement, tichiita isusu manations, masanskrit nations kune wose vane albinism. Nekuti tatsvakiridzo yatakaona yakaita kusouth africa yakakwanisa kupriza iye kuti 80% yevanhu vane albinism vakakundikana kuwana malotions ayai, vazhinji vacho vanokundikana vakakwanisa kuwana skin cancer. Zvimwe zvinhu zvatiri kukumbirisa isusu taZimbabwe kuti kamaraiti ati atiri kuita isusu kuafrica union kuti vagone kuti kumamember states avo vakwanise kubhajeta for patients with albinism.
Saka mafuta aya muri kuawana sei? Pane mamwe masangano ari kukubatsira here kana kuti muri kuwana sei mari yekuti mutenge iwo mafuta aya?
Mafuta aya pane mamwe atinowana lokali kuburikidza nemamwe makambanis aita zvemaini vanotipa kuti iwo havakwanise kuti vasvike, havana access nevanhu vaivai, asi isusu sevanhu vanoshanda nevanhu vaivai tikwanise kuvapa, tinotora kuya kuya tovapa. Zvinotoita vamwewo vatakabatsina navo vanobva kuna maUK vanokwanisa kupota vachitipa isusu takezvebira every quarter votipa topota tichisvitsa kumaintended beneficiaries.
Muno makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takwanisa kusvika kune every province around Zimbabwe, of which namba yedu zvinezvi tiri kufunga kuti kuma8,000-10,000 ikoko taakusvika.
Totarisawo iyo nyaya yezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads aya, muri kuawanawo kupi?
Masanitary pads aya pane inonzi Days for Girls International nevamwe vanonzi veAfripads vari kuno kuAfrica, but Days for Girls vekuAmerica vanotumidzirawo makeni macontainer atinokwanisa kunge tichiita kumadistricts akasiyana siyana around the country.
Hamuzobhadhariswe here mutero pamunenge makutora makontena anenge ayo anenge arava?
Ndiwo rimwe dambudziko rimwe ratiri kusangana naro iroro, nekuti mamwe makontena tokezvinezvimura isusu vamati wacho kozviti tichingoda mari kuti shipmendi ini yakasvika inofanira kutibhadhara mari dzakati dzakati. Pamberi pamwe pacho chachiri chikumbiriso chikari chipowo kuministry of labour and social services kuti zvinhu zvakaita seizvozvo isusu tingoda kubatsira imwe sehurumende, vati ngavave varipowo panzvimbo kuti vakwanise kutibatsira kuti chizvinhu zvakadai sezvisvike pachena tigone kusvitsa kumaintended beneficiaries.
Saka chikumbiro ichi makatoendesa here ku bazi rezvemagarire vanhu?
Bazi rezvemagarire vanhu tagara tinoita macommunication navo kubudikidza kunyanyana nemaplatforms atinomboita naminista wavo pachake kuti havana mamotions ravanogona kutiitirawo kuti iye pachavo zvimwe zvinhu tigone isusu kuti tisati kuti tibhadhariswe mari dziyadziya patinenge tichinyora kuti tanotora zvinhu kumaairport pazvinenge zvasvika mashedulings edu paanenge asvika tikwanise kuti tiatore pachena.
Mukoma Emmanuel, vanhu vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi, vanokubatai sei?
Tinowanika tisi pa0719065925. Ndinodzokorodza zvakare 0719065925. Tine access kwose kumaprovinces ese muno muzimbabwe. Asi mukange muchicommunicata nevenational aids council maprovincial managers hakuna vasina macommunication edu maprovincial managers venational aids council nemajack madistrict aids coordinators avo macommunication edu anowanika zvakare kwavari cause isusu tiri kubatsiridzana navo nekuti isu setaf donzo redu rekutambisisa raive reHIV but nenyaya yekuti takaonawo kuti vana vevanhu vari HIV vari kukundikana kuwanawo mamwe maservices saka isu setaf takaya kuti tikwanise kukomplimentana nehurumende tichibatsiridzana kuti zvinhu zvedu zviendeke senyika.
Aiwa, tinokutendai mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru, nguva blessing.
VaEmmanuel Gasa vanoshanda nesangano reAIDS and Arts Foundation Zimbabwe vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu
simba rangu. Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kusangana nemi zvekare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe muteereri wedu. Ngatinzwei mubvunzo wake.
Makadii pastudio 7 apo? Imi ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wezvitendero anokwanisawo kunditsanangurira. Muna Johani chapter 14 verse 2 Jesu anoti, hanzi mumba mababa vangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti, dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai kudaro kudii. Ndo pandoda kunzwisati ari kuzama kutaurankura kuti kudii paanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai dei kwaisaiva kudii.
Kubatsira muteereri uyu, nhasi tina mufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuSouth Carolina muno muAmerica. Mufundisi Gumbo, kwazisai vateereri vedu.
Kwazwai, kwazwai vateereri vedu.
Manzwa mubvunzo wabva kune mumwe muteereri. Yeyo nyaya kwamuri mufundisi Gumbo.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara, dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Tereri ari kuti izvo Jesu ainge ari kutaura chiipa akati izvo dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri, ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai, handitozivi kuti aitaura kuti chii. Ndinoziva kuti hamutarisiri kunzwa mhinduro yakadaro kubva kuna Doctor of Theology. Asi ndinoda kuti ndibatsire vateereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose, mufundisi Gumbo, sei muchidaro?
Ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita, vamwe vanoti tinoziva, vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka, vamwe voti kwanzi ndatotaura naMwari manheru akandiudza zvakati, vamwe voverenga bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo. Verengai zviri mubhaibheri mobva materera zvanataura.
Saka minduro yenyu kumtereri uyu inotii, munotii kwa ari.
Ini nisha pindura sa Dr. John Gumbo. Maonera andina itandimai akangofana nano kuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura. Anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi. Saka ndokutaura kuri kuita Jesu parapa kuti ndiri kuenda kuimba baba wangu, ndinoziva kwandiri kuenda, baba wangu ndinovaziva, ivo vanondiziva, ini nababa tiri vamwe chete. Saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera, ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yokugara. Dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai. Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita Bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita. Asi ndozvandinobvuma kuti Jesu ndozvainge ari kutaura nezvazvo. Saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira mutereri wedu.
Apa Jesu airevei, aitaurei?
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai, aitsigira chokwadi chezvainge ari kutaura. Kuti dai zvisiri izvo ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo, handigoni kukuudzai zvisiri izvo.
Mufundisi Gumbo, munoti kuvatereri vedu pamusoro penyaya iyi?
Tinotenda kuti vatereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei, verengai Bhaibheri munyatsorinzwisisa. Uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro, musangoti tine mhinduro tinoziva. Pausingazivi bvuma kuti hauzivi. Kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako, taura kuti ndoo mafungiro ako, usati Mwari wandiudza kana ndarota. Zvandiri kutaura izvo handakurota, aiwa ndoo mafungiro andiri kuita. Tinokutendai vatereri vedu, rambai muchitibvunza mubvunzo. Ndi Reverend Gumbo, tatenda.
Tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare zvando rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero, itumirei paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda tanonoka nechikwata chechristlike kwaya chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochienda kunhau dzemitambo naMichael Kariati.
Flower Chiefs ne Herentals zvapinda mufinari yechibuku Super Cup zvichitevera masemifinari atambwa nhasi Mandava Stadium. Herentals ndiyo yaita zvishamiso yarova FC Platinum iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Herentals yakunda nemapenareti ndokukanda kunze kugona kunenge kudada iyo yangaitarisirwa kutora mukombe uyu. Zvikwata izvi zvaita mangange 1-1. Herentals ndokuzokanda mapenareti mana, FC Platinum ikakwanisa matatu. Herentals yave kusangana mufinari neBlue Chiefs iyo yarovawo Black Rhinos 5-4 nemapenareti mushure mekunge zvikwata izvi zvaita 0-0 munguva yakatarwa. Finari yechibuku Super Cup iyi iri muBaba Field Stadium musi wa19 Mbudzi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukurudzira veruzhinji kuti vagadzirire kuona fainari iyi kunyange hazvo zvikwata zvavanofarira zvakundikana kusvika pachinhano ichi.
Final yedu iri kumusi wa19 November handei tinozadza Baba Fields, ichaitirwa kuBaba Fields Stadium. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu venhabvu yeZimbabwe vose kuti ngatizadzei nharaunda iyi emagumeni ngaizare nevatsigiri kuitira kuti titendewo veDelta avo vanova vari kutitsigira nhabvu yedu vagara nesu kwenguva yakareba.
Kunyange hazvo veruzhinji vari kuti Herentals yatotora mukombe uyu, muongorori wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti zvikwata zvakaita seBlue Chiefs hazvifanira kudhererwa kana zvasvika pakadai.
Blue Chiefs ndoti matimu ndoedo tinonetsa tinopedzera tatotora mukombe nematambirwo ari kuva nhabvuka bhora urinotenderera.
Tinotenda Michael, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.